This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu gunyana 2, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukama weBritain neZimbabwe haunganzi hwakanaka chaizvo oro humuchechetere semukaka weguri.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko voita musangano nemumiriri weBritain muZimbabwe amai Catriona Laing kuedza kugadzirisa ukama pakati penyika mbiri idzi. Vagari vemuHarare vanoti vave kutyira upenyu hwavo nenyaya yekuti dare repamusoro rakati kanzuru inokwanisa kuvavharira mvura nenyaya yezvikwerete.
Takataura navamuhambi tikataura pamwe chete navachiwai, asi zvakazoitika ndezvekuti vamuhambi vakazoti inini handina kufara nekuchindwa kwandaitwa, saka nekudaro ndaakusiya, handichadi chigaro chamandipa uye ndaakusiya polisi.
Vaimbova mutauriri weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaJoshua Muhambi vanosiya basa. Munhau dzemitambo, kwoita kugedhagedha kwemeno kuzvikwata zveCapes United neHighlanders kuCapes United, murayiridzi vaMark Mate vachitorerwa basa navaLloyd Chitembwe, uko Highlanders inonzi iri kuronga kudzinga murayiridzi vaBongani Mafu basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari kuti vafambe zvakanaka mumigwagwa zvichitevera tsaona mbiri dzauraya vanhu vakawanda kuGweru nekumarondera. Nezuro manheru mumugwagwa weGweru weLower Gweru Road, vanhu gumi nevaviri vakashaya mushure mekunge kombi yavaive yapidiguka. Nhasi pedyo nemarondera panonzi pashayawo vanhu vashanu panjodzi yekombi, rori nemotokari yeTwin Cab iyo inonzi yanga yamira mushure mekuona mombe yanga iri mumugwagwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko nhasi vaita hurukuru nemumiriri weBritain muZimbabwe amai Catriona Laing mukuedza kugadzirisa ukama hwenyika mbiri idzi dzanga dzave makara asionane. Vamupoko vaudza Studio 7 kuti amai Laing vauya kuofisi kwavo kuratidza kuremekedzawo hurumende yeZimbabwe. Vati ukama hweZimbabwe neBritain hauna kunyanyoipa sezvo paine nhaurirano dzakadai. Amai Laing vaudza vamupoko kuti vari kuda kuumba ukama hwakasimba neZimbabwe. Amai Laing vakatanga kushanda muZimbabwe muna gumi guru gore rapera uye vakaudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaida zvikuru kuti Britain neZimbabwe dzidyidzane zvikuru munyaya dzemabhizimusi. Britain yakawedzerawo zvakapetwa katatu huwandu hwevadzidzi vanoenda kunyika iyi kubva kuZimbabwe pasi pechirongwa chevening. Britain iri kubatsirawo Zimbabwe nemari inodarika mamiriyoni zana negumi nemanomwe kuzvirongwa zvebudiriro pasi pesangano reDepartment of International Development. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kutyora kodzero dzevanhu ndiko kuri kupa kuti ukama hweZimbabwe nenyika dzekunze huite zinyekenyeke. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri.
Ukama weBritain neZimbabwe haunganzi wakanaka chaizvo oro umuchechetere semukaka weguri kana kuti waamira panguva yakaomarara huri pakati nepakati. Britain iri kuda kudyidzana neZimbabwe. Zimbabwe iri kushunguridzika kwazvo nekuti upfumi hwayo huri mudambudziko. Iri kutambura kwazvo kuti inyururwe mudambudziko rairi ibatsirwe neBritain. Zvichitarisirana nekunge vanotonga vemuBritain vachikuridzira vemabhizinesi kudotanga mabhizinesi avo kuZimbabwe.
Asi chii chingaitwawo neZimbabwe kuti igadzirise ukamawo?
Zimbabwe kuti igadzirise ukamawo inoda kuti ione kuti zvayakaita pakubvutira mafarmers mapurazi avo zvinofanirwa kugadziriswa. Yakavatorera mapurazi avo varimi ava vevachena ikavanyima compensation muripo wokuti vavatorera mapurazi avo. Vamwe vakapondwazve, nyaya dzacho hadzina kufamba zvakanaka dzikangotsikwa-tsikwa. Kwozouya zvekare nyaya yemutemo weindigenization unokuridzira Zimbabwe kuti itore makambani kana kuti chikamu chakakura chemakambanis anotongwa nenyika dzekunze kana kuti vane makambani anodhura chose, ane mari inokosha yakawanda. Iwoyo mutemo iwoyo hausi kufadza maBritish.
Ko, zvakutaurwa kane mamwe makurukota kuti mutemo uyu waakuvandudzwa?
Mutemo uyu zvinokwanisika kuti waakuvandudzwa. Kuvandudzwa uku kunogona kuri kuratidza kuti Zimbabwe yapererwa, yaziva kuti zvayakaita kubvira kwekutanga ichiisa mutemo uyu yakanga ichikanganisa.
Nyanzvi munyadza zvekudyidzana kwedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vanga vari parunare kuLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nemutongo wakaturwa nedare repamusoro kana kuti reHigh Court neZuro uyo unobvumidza kanzuro yeHarare kuvharira vanomvura kana vasina kubhadhara mitero. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vanhu vakawanda muHarare vashora mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court neZuro vachiti kubvumidzwa kwakaitwa kanzuro kuvharira vanhu vane zvikwereti mvura kuchakonzera kutambura kwevanhu vazhinji mumisha mizhinji muguta. Amai Marian Sioka vanogara kukuwadzana vanoti chinovarwadza ndechekuti mabhiri emvura anouya akakwira zvikuru iyo mvura yacho isingabude mudzipombi.
Nyaya yemvura iri kutirwadza mufungenyu. Izvezvi ndinogara kuwadzana nini? Mvura yaenda kusini. Pamwe netodzoka manheri tikuti mvura tikati magetsi zvese tikutotamburana izvo vazhinji vakatovharirwa mvura vasina kubhadhara marenzi.
Amai Gladys Chinyerere vanogara kuHighfield vatsinhira zvataurwa namai Sioka vachiti havambonzwisisi kuti kanzuro inowana kupi mari dzainoisa pamabhiri ainovatumira sezvo mamita emvura mazhinji asingashande muHighfield.
Aiwa, isusu nyaya yemvura kwedu kwatinogara ku inotonetsa notatomuka pakati peusiku kuti tichere mvura ine ndogara kuHighfield kunyuke nanuko. Saka dambudziko ro tinaro.
Vahebet muzviyo vanoti vanhu vazhinji mumusha wembare mavanogara vari kungobhadhara mabhiri avanenge vapiwa nekanzuru vachiti vari kutya kuzotorerwa dzimba dzavo nekanzuru.
Vari kungobhadharisa, vari kuti bhadharai makaika kubhadhara tobvisa tepi dzedu dzemvura. Vari kutoti bhadhara tosenzesera chisimba.
Vazivanaichirwa vanogara kuHeathcliff vati mutongo wakaturwa nedare repamusoro uchasiya vanhu vazhinji vari parumana nzombe sezvo pasina chimwe chavanokwanisa kushandisa kunze kwemvura mudzimba.
Mutongo wakaturwa nedare rezuro wakaoma chaizvo. Ndokuti vakutotiumisira isu sevanhu kuti mvura haina kana substitute kuti zvirwere mvura iyo mvura yachagara isu kuti yagara totodambudzika kudaro.
VaDavid Mukunda vanogara muAvenues vanoti mutongo wedare repamusoro uyu uchanyanya kubata veruzhinji vari kutambura nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika vachiti vakuru vakuru vehurumende vazhinji ndivo vari pamberi pakusabhadhara mabhiri emvura nemimwe mitero.
Mutemo uyu ndo watinoti mutemo wemunhu anenge asingazivi kuti chinonzi kodzero chii. Bhozi kuva nemvura ikodzero yemwana wese weZimbabwe.
Muzvare takudzwa dzumbuni vanogara kuMaybourne vanoti mutongo wakaturwa nedare neZuro unotyora kodzero dzevanhu dzekuwana mvura dzakatarwa mubumbiro remutemo yenyika.
Kanzuro yada kutovhiringidza anhu isitato neta nayo nekuti munhu wese arifanira kunge achiwana mvura pakurarama kwake whether ane mari kana kuti haana nekuti yekonstitutioni inoti munhu anofanira kuwana mvura I think about vane maliters avakasteta
vanhu vakawanda vatataura navo vanoti vari kutadza kubhadhara mabhiri avo emvura kukanzuru nepamusana pekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nekushayikwa kwemabasa nekune rumwe rutivi kanzuro yeharare inoti vagari vemuharare vanofanira kubhadhara mvura yavanoshandisa kuitira kuti kanzuro ikwanise kutenga mishonga yekugadzira michina yekuchenesa mvura pamwe nekuti vagari veguta iri vagare vaine mvura nguva nenguva ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas Chiripasi.
Nengo pfumba mwedze komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti gender commission dzatoreswa mhiko kutanga basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi. Nengo idzi dzinosanganisira sachigaro wekomisheni iyi amai Margaret Sangarwe Mukaanana, Nyepudzai Nyangulu, Sibongile Mauye, Naomi Chimbetete, Obed Mashalaga, Victor Ngewane, Paul Kadzima, Peter Maonera, Chief Chikwizo na Tsungirirai Hungwe. VaMugabe vatorisawo mhiko nengo mbiri dzeZimbabwe Electoral Commission vaQubani Moyo navaEmmanuel Magade. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhukadzi uye vane nhengo yedare reparamende yeMDC inotungamirwa navaWeltman Ncube amai Priscilla Misahera Mbwemishonga avo vanoti gender commission inofanirwa kukoshesa nyaya yekupedza dambudziko rekuchatiswa kwevana vachiri vadiki nedzimwe nyaya dzakadaro dzinobata madzimai.
Chikurukuru chatiri kutarisira ndechekuti gender commission inofanira kunge ichibata nyaya. Tine bumbiro remutemo richa, new constitution yedu, ine zvakawanda zvairi kutaura. Nenyaya yemadzimai, nenyaya yevana vechisikana kunyanya. Asi kune mitemo iri pasi pacho, yatinoona kuti mitemo inotora zvatakaisa muconstitution ichizvibvisa. Saka tiri kutarisira kuti chekutanga chaunofanira kuita ndechekutanga kuona kuti mitemo iripo inoenderana here nezvinangwa zvakaiswa mubumbiro remutemo. Kunyanya tinozviziva kuti mazuvano tiri kutaura nyaya hombe hombe yekuti chokwadi chokwadi here tingataura kuti mwana ari pasi pe16 years anganzi arokwanisa kubvuma kuti hongu ndasangana hangu nababa mitemo iri kakugadziriswa iyoyi nekukurumidza. Mitemo yevakadzi vanenge vasirwa nevarume vachitorerwa zvinhu vachikanganiswa mitemo yatiri kuda kuti dai iri mitemo yagadziriswa nekuti mutemo wedu mukuru uri kutaura nezvayo ichipa kodzero kumadzimai pazvinhu zvakadaro. Saka tinotarisira kuti ndo chinhu chekutanga tanga chainofanira kuti itarise ichocho ione kuti mitemo yagadziriswa iri.
Ndezvipi zvinofanirwa kuitwa kuti komishini iyi ishande nemazvo isaite semamwe makomishini aripo pari zvino ari kunzi haagoni kuita basa ravo nekushayikwa kwemari?
Ini iyo nyaya yekushayikwa kwemari iyi ndofunga rwangova rwumbo rwatakungoramba chingoimba munyika muno nekuti chinondishamisa ndechekuti hongu tinoudzwa kuti hakuna mari asi tinodziona dzimwe mari dzichienda kunzi. Tinoona vanhu vachifamba vachienda kwakawanda wanda vachitakurana nevanhu vakawanda wanda. Tinoonawo zvakare hurumende kwedzimwe nguva ichiita kunge isiri kuona kuti vari kutaura kuti kune dambudziko remari. Kudzingana dzingana kuri kungoita vanhu kumaparamende ikoko kudzingana dzingana kuri kungoitwa muhurumende zvinenge zvichireva kuti vari kutanga kupinda vacho vaakutanga kupiwa zvimwe zvinowana.
Avanga vari amai Priscilla Misahera Mbwemishonga vanorwira kodzero dzevanhukadzi uye vari nhengo yedare reparamende yeMDC inotungamirwa navaWeltman Ncube. Sachigaro weGender Commission amai Margaret Sangarwe Mukaanana vanga vakabatikana uye vasingakwanisi kutaura pavabatwa parunare neStudio 7. Vaimbova mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWeltman Ncube vaJoshua Muhambi vanoti vabuda mubato iri. Nezuro bato iri rinonzi rainge rabvisa vaMuhambi kubazi rezvekuburiswa kwemashoko richivaendesa kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi vamuhambi vanonzi havana kufara nedano iri uye vaudzawo Studio 7 nhasi kuti vave kuda kuzviitira havo zvinhu zvavo zvavasina kudoma. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaEdwin Mushoriwa.
Nezuro musi wa 1 September 2015, utungamiri webato reMDC rakatora chidano chekuti vamuhambi vanga vari mukuru wokuona kwezvekubuda kwemashoko kuti vachinjane navachiwai. Vamuhambi vachienda kunoyotwa mukuru weInternational Relations and External Affairs vakurawo nechiwai vachitora chinzvimbo chekuti vaite mukuru wekubuda kwemashoko. Saka danho iro ratorwa, takataura navamuhambi tikataura pamwe chete navachiwai. Asi zvakazoitika ndezvekuti vamuhambi vakazoti inini handina kufara nekuchinjwa kwandaitwa. Saka nekudaro ndakusiya handichadi chigaro chamandipa uye ndakusiya politics.
Saka sei vanhu vari kuramba vachisiya mabasa kusangano renyu?
Handi chokwadi kuti vanhu vari kusiya. Kusiya kwamuhambi vanogona kunge vaine zvikonzero zvavo nekuramba kuti vanga vasingadi kubviswa pabasa rekuva mutauri wemashoko. Asi utungamiri hweMDC hwatora danho iroro nekuti bato roda kugadzirira gwara remaelections ariko muna 2018. Saka tatoda kuti tiise vanhu vanokwanisa kuti vabate mabasa munzvimbo dzakasiyana dzinoenderana neunyanzvi hwavo. Saka vamuhambi takaona kuti vanogona kubata basa rekuInternational Relations. Zvinogona kunge zvakakonzera yavo kuti vamuhambi vasafare nazvo.
Tiri panyaya iyoyo, takatarisa sarudzo ye-2018, imi muchange muchiita Congress yebato renyu rini?
Congress yedinitwa kwapera makore mashanu, ende takapedza enda Congress yedu muna 2011, zvichiratidza kuti tinefanira kunge tichienda kuCongress gore rinotevera ra-2016.
Takaonawo vamwe vakabva mubato reMDCT vachiwanikwa ivo vachisandura mazita avo. Imi muri kuramba mune zita renyu here iri pamuchaenda musarudzo ya-2018 kana muri kupinda?
Nyaya yezita rebato rinochinjwa kana kugadziriswa panoitwa gungano reCongress. Saka gungano reCongress yedu ririko gore rinouya, varidziyo musangano vachauya vachitaura kuti vanoda here kuti tirambe tichishandisa zita rekuti MDC kana kuti vanogona kuti tishandise rimwe zita. Asi iye zvino kusvika taenda kuCongress tinongoramba tiri MDC isina mutupo, isina muturukirwa.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaEdwin Mushoriwa, vanga vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munokwanisa kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti iri kuronga kutsivawo zvirango zvitsva zvayatemerwa neAmerica nenyaya yekupindira kwainonzi iri kuita kunyika yeUkraine. European Union inonziwo iri kuronga kuwedzera nemwedzi mitanhatu zvirango zvayatemerawo Russia. Mumwe ainge akapandukira hurumende yeCongo achizivikanwa neremadunhurirwa rekuti The Terminator Bosco Ntaganda ari kuramba mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nekuponda vanhu vasina mhaka muHondo. Ntaganda ari kutongwa nedare reInternational Criminal Court kuHague. Ari kupomerwawo mhosva dzekubata chibharo uye kushandisa vana vadiki muHondo. Vanhu vanosvika zviuru zviviri vanonzi vasara vari pamhene pachiteshi chiri muBudapest kuHungary. Vanhu ava vanga vachida kunotsvaga upoteri kuGermany neAustria. Vanhu ava vanga vachimbotenderwa asi zvakangoerekana zvamiswa nezuro. Pane mufaro mukuru pachipatara chemuchinoi zvichitevera kubudirira kwekurapwa kwemadzimai anga achirwara nechirwere chekutsemuka dundira. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai makumi maviri nemashanu avo vanga vakatsemuka dundira vakazorapwa navana chiremba vanoti vari kubata denga nemufaro sezvo vave kukwanisawo kurarama upenyu huri nani. Vanotiwo vainge vobatwa sevakageza negoka munyama nevamwe munharaunda mavagere. Mumwe wemadzimai akabva kubocha kumanikaland uye anoda kudanwa nezita rekuti Gertrude anoti azere nemufaro uye anotarisira kushandawo semamwe madzimai.
Haini ndayamurika ngoti zvenanga ndiri haakasikatarisiki nenhasikafambiwo pana mwe ba naindogara indori mvura indoerera saka haizvo ndayamurika ngosi kana pese ndatokwa sofamba kana kutoshanda ndakutozvikwanisa zvishandira.
Mumwe mudzimai anobva kukwekwe akati anoda kunzi amai Susan anoti vakagara nechirwere chekubuda mvura kwemakore gumi nemaviri. Mai Susan vanoti pari zvino vave kunzwa zviri nani uye vanotarisira kuita zvinoitwa nemamwe madzimai.
Ndakanga ndichibhidha weti ndisingazondinzwa kuti rinobuda ichingoerera nemakumbo. Saka ndaiti kana chera nemakumbo pahapana pandainzwa pairwadza asi yaiti kana yakuta shoma ino yaivava. Mastichi mandanda kambochekwa pandaka sununguka. Saka paye zvino nokuzondiwo paretwa kwandaitwa ndakutonzwa kuti kuvava kuya kwapera. Iye zvino zvinenge zviri nani.
Mumwe wemadzimai akarapwa mai Moyo vanoti dambudziko rekungogaro rasarasa mvura raivatadzisa kushanda izvo zvaiita kuti vagare upenyu hwekungogara pamba.
Zvaindaziva kundobasa kana kuitawo basa remumba wanga usingakwanisi bozi yaindoerera inondoti nguva diki diki waindongawo kutobvisa machira saka pendakabatsirwa ipapo ndakaona zvandichinjira kuti kana kubasa ndokwasa kuenda zvakatanga muna 2005.
Vazhinji vemadzimai ari kurapwa vanoti vakanzwa nezvechirongwa chekurapwa dundira panhepfenyuro yestudio 7. Gertrude mumwe wemadzimai akanzwa chirongwa ichi panhepfenyuro ino.
Ini ndinoteerera studio 7 ndopandakachinzwa chirongwa chii ndichibva ndatongobatawo nhamba dzacho dzichitaura. Saka pandakabata nhamba dzacho ndakabva ndangofonawo panhamba dzacho ndobva ndataurawo nemunhu ainzi aiti ndonzi Fortunate. Ndobva ndataura naye ndobva andibvunza kuti zvakafamba sei ndikati ini ndakangoita madhesa ndakaitwa operation yangu ndakabva ndangotanga kubvinza chawee tichingobuda ega. Saka zvadaro akabva nditi ndo wanhu vatiri kunyanyuda saka kana urida kubatsirikana ndogona kutumidzira mari yekuti ubve kwauri uchiuya kunoku. Saka ndakabva ndaudza kuti ndoda ndoirana nazvo ndobva ndataura nemurume wangu. Murume wangu akati zvakanaka kuti uende unobatsirwa. Pandakavaudza kuti aiwa taiirana nemurume wakabva watonditumidzirawo mari ndobva ndauya kunoku.
Mumwe mudzimai achiri akamirira kuvhiiwa anoda kuzivikanwa samai Mhofu anoti vanofunga kuti dambudziko ravo richapera sezvo vari kuona vamwe vachirapwa.
Nekuona kwenakaita vamwe vachigadzirwa ndofungawo kuti zvichaitawo kwandiri. Ndakatomboona vamwe vakagadzirwa ikavhara.
Pari zvino chirongwa chekurapa dundira chiri kungoitwa pachipatara chemuchinhoi apo panotarisirwa kurapwa madzimai makumi mana nevashanu. Asi pane chirongwa chekuti chizoitwa munyika yose munguva inotevera. Chirongwa ichi chiri kuitwa newao ichiyamurwa nebazi rinoona nezveutano pamwe nemamwe masangano akazvimiririra. Vari kuona nezvechirongwa ichi pachipatara ichi vachishanda nesangano reWomen and the Health Alliance International wao muzvari Fortune Mabandi vanoti vachawedzera mazuva mana kuti vapedze vose vakanyoresa kuvhiiwa. Nekudaro chirongwa ichi chave kutarisirwa kupera nemusi wechishanu chino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muno muAmerica zvakanga zviri kumabiko eSouthern African Community in the United States kana kuti SACU akaitwa muMaryland nemugovera wapfuura. Zvizvarwa zvenyika dzekuchamhembe kweAfrica zviri kugara muno muAmerica zvakaungana kuMarriottsville mudunhu reMaryland zvichitandara pamwe nekunwa, kugocha uye kuitawo mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira nhabvu. Mumwe vakanga vachidya zvavo nyika rutivi ndimuzvare Opachiweshe avanoti vanofarira kunzi vachihera vachibva kwamusana kumashonaland east asi vachigara muGaithersburg muMaryland.
Tinorumbidza chaizvo, tinotenda chaizvo nekubatanina pamwe chete.
Mumwe vakanga vari pagungano iri ndimai Abigail Nyamapeni avanotiwo vanoshuvira kuti shoko rekubatanidza vanhu riparadzirwe kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachiwana mukana wekuungana vachitandara pamwe chete.
Ndinozvikudza kubatana pamwe chete sevanhu vekusouthern Africa. Tinokurudzira kuti deno shoko rafamba kwakawanda, vazhinji vazive kuti izvi zviri kuitika, vauye vazofara nesu nekubatana nesu.
Amai Poshi yakandemiri vanobva kuuzumba asi vachigara muSilver Spring muMaryland vanotsinhiranawo nepfungwa yaamai Nyamapeni.
Ini ndinonzwa kufara kunge tichifara pamwe chete nevanhu vakasiyana-siyana vanobva kunyika dzekusouthern Africa. Ndinowisha kuti dai kana patakangodai takangobatana pamwe chete kuitira vanhu vekuno kwatinogara vazivewo kuti kune vamwe vanhu vanobva kunyika dzekuAfrica vanobatana sezvatiri kuita.
Kunyange hazvo chinangwa changa chiri chekubatanidza mhuri yemusadik pamwe chete, kwakaitawo dzimwe mhuri dzinofarira kufura padzodzoga sezvo vamwe vakasarudza kuisa zvoto zvavo kure nevamwe uko vaibikira, danho rinonzi navachihera richiri dambudziko.
Tikaita choto chimwe chete vanhu vanobatana pamwe chete, saka tikaita choto chimwe chete vanhu vese vanodya pamwe chete, because zvekuti each country inoronga choto chayo pamwe ndozvinoita kuti vanhu vasanyanyobatana.
Amai Nyamapeni vanofungawo kuti mune ramangwana vanoronga mutambo uyu vanofanirwawo kurambidza vanhu kuti vaite zvoto zvakasiyana-siyana kuitira kuti vabike pamwe chete.
Ndofunga zvotoda kuti pane vanoronga apa vanenge vachironga toziviswa kuti ngatiregei kuti ava vagara pavo, avagara pavo, tongogara takasangana tiite mhuri imwe chete.
Asi amai Kandemiri vanofunga kuti kusiyana kwemarudzi uye zvinodyiwawo nevanobva kunyika dzakasiyana-siyana ndiyo inogona kuve honzeri yezvoto zvakasiyana-siyana. Amai Kandemiri vanoti vanoona remangwana resaku rakajeka.
Ramangwana resaku aitingi rakajeka, because even vacho vanotungamira vanhu vanomhanya-mhanya.
Mutambo wesaku wapinda mugore retatu uye unopawo mukana kune vanoita zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo pamwe nemabasa emaoko anosanganisira kusona pamwe nezvimwe zvakadaro. Mumwe vari kutungamira sangano resaku, amai Cassandra Sivanda Guni, vanoti vari kufadzwa zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa kurudziro yekubatanidza vana vemusadik.
Kubvira gore ratatanga ratatanga kusvika rino gore rechitatu, vanhu vari kufara nokuti zvaiitika taiti maZimbabweni pakakona kedu. Vekumalawiwo vachiita zvimwe chete, vekusouth africa vachiita zvimwe chete. Zvino takaona zvakakodzera kuti tinge tichibatana tiri vana vekuAfrica tiri pamwe chete tichifara. Saka vanhu vanozvitarisira chaizvo zvikurusa, tiri kunzwa kufara chaizvo.
Sezvo nhanho dzemwana dzekufamba dzichiwedzerawo nekukura kwaanenge achiita, vakawanda vakaungana kumafaro aya vanoti vanoona remangwana resaku rakajeka. Izvo zvichabatsirawo vakawanda vari kunze kwenyika, avo vanogara vachishuvira kuti dai vari kumusha zvavo vachitandara nehama neshamwari. Nyika dzose dziri mudunhu resadik dzakanga dzakamirirwa pamabiko aya.
Munhau dzemitambo, chikwata cheCapes United chinonzi chadoma zvakare akamborayiridza chikwata ichi Lloyd Chitembwe kuti atore basa ranga riina vaMark Matem. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemumwe mukuru weCapes United vaJoe Makuvire.
KuCapes United takaita ongororo yemafambiro nemamiriro anga aita team, tikaona pane need yekuti tiunze umwe munhu anopa utungamiriri hutsva pakutamba kwevakomana wedu bhora. Mukutsvaga kweutungamiriri hutsva takatsvaga Lloyd Chitembwe.
Ko vamate vanga varipo ava vaakuita basa rei pari zvino?
Tiri kuvachengetawo vamate vari kudzokera papostini yavanga vachingoveri previously. Remember, vanga vari assistant.
Zvichakadaro, mumwe mukuru wechikwata cheHighlanders vaNdumiso Gumede vanoti chikwata chavo chasangana nhasi chikatenderana kuti chimbomira kudzinga basa vaBongani Mafu. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekuti vagari vanokwanisa kudzimirwa mvura nekanzuru yeHarare. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kande miri ndokusiya mina Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye.